vanoziva Harare, vanoziva Greenville. Pakamfinza shopping center pane tsvina inotyisa, vanhu vanongouya vachidhamba garbage. So inyaya yanga ichitibata ende kanzuru haisi kukolekta, because kanzuru yavhiringwa nana July moyo vanongodzinga mameya kunge vari kudzinga vashandi vavo. Saka nhasi tatirega tikline, mapurezenta takatoataurira tatofamba tafamba tatakina wikiye dhobva 30 tons. Dhobva vauya kunge vane mashavi vakati hatibvai, makapfekerei matisheti eyero. Tikati ko tisheti inorambidzwere pakuklina, hatina dzimwe hembe kando yunifomu yedu. So tazoita gakava, tatazoona kuti tiregai tingopedza basa redu, tibva tatozobvisa matisheti kwakuzopedza ebasa reariya.
Mune matanho hamuchatorawo here ekupikisa danho remapurisa irori rekuti mubvise nhumbi dzebato renyu?
So chipiri hurde yapera, ndichatonyora matsamba ekutorwisana navo kuti muri kuzviwana kupi zvekuti munhu anonzi hapana kupfeka kala yakati. Vhiki ino chaiyo muparamendi taatidzinga tinhu vakapfeka kala yeyero. Saka tinoti vanhu veudzvanyiriri rezanu PF, siyatai nekala yeyero, ikala yamwari, ikala yebhanana, ikala yezuva, ikala ye so musaite utsinyi. Ndo zvatoda kuvaudza mapurisa iwaya, tichapedzerana kumatare.
Asi tichiona Honorable Beauty kuti imi munomirira Harare East inenge iine vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana, zvanga zvisina here kunge zvakanaka kuti mungoenda kunochenesa nzvimbo musina kuita ruvara rwebato?
Pane vanga vakatowanda. Kana mukatoona mufananidzo yataisa paTwitter, panotori vanga vaine matisheti ezanu PF. Saka hatingagoni kurambidza munhu anouya akachipfeka zvaada, nokuti vauyara hatina kuvataurira kuti uyai makapfeka zvakati. So ipapo tikadaro takatorera kodzero dzavo, nezanu ngavauye, because ini ndakasarudzwa nezanu, ndakasarudzwa neveMDC, ndakasarudzwa neveTCC, ndakasarudzwa tiri. So tatoisa kumagrupu evagreendale residents associated, wehu yaite chitambe tambe tikline siti yedu, tikline pakamfinza. Ini tatikakwanisa kuita kutaura kuti munhu uya ukakufekererokwerekwa rakarakati. Izvo handikwanisi kuita, ndendatorera kodzero dzevanhu. So pane vanhu vakatopfekawo matisheti PF, pane vanhu vakatopfekawo zvitsvuku zvamontora, pane vanhu vakatopfekawo zvepepo zvamatarira erinda. Izvi tikwanisa kuvarambidza chinhu chemacitizen, kukirina kwemacitizen.